manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri gumiguru 5, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyika dzose dzinotora zuva iri kuti varatidze nyika dzavo nevana vari kudzidza kukosha kwezuva iri kuitira kuti mangwana profeshini yechiti irambe iri.
Varairidzi vanocherechedza zuva reWorld Teachers Day vachinyunyuta pamusoro pemaitiro ehurumende ekuita zano ndega. Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzotaura pamusoro pevanhu vari kuburitswa nePandora Papers vachipomerwa kuita uori wekuburitsa mari kunze kwenyika. Dare reConstitutional Court rinorasa nyaya yavagift konjana vekuChegutu West. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Varairidzi munyika vanoti vacherechedza zuva reWorld Teachers Day vachinyunyuta pamusoro pemaitiro ehurumende ekuita zano ndega izvo vanoti zviri kuita kuti dzidzo yemunyika irambe ichiwondomoka. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri werimwe remasangano anomirira varairidzi reEducators Union of Zimbabwe, Muzvare Tafadzwa Munoda Wafa, vati zuva rekucherechedza kukosha kwevarairidzi pasi rose riri kuuya panguva iyo varairidzi munyika vari pakati pekutsutsumwa kukuru. Vati varairidza vachina chiremera nekuda kwekusabata zvakanaka kwavanoti vari kuitwa nehurumende.
Nyika dzose dzinotora zuva iri kuti varatidze nyika dzavo nevana vari kudzidza kukosha kwezuva iri kuitira kuti mangwana profeshini yechiti irambe iri profeshini inowana vana vachiti kana ndakura ndoda kuva murairidzi. Asi muZimbabwe ndino urombo hwekuti hazvina kumira nezhira iyoyo because varairidzi havachisina chiremera charaiva nacho varairidzi mumacommunities vari kutorwiswa. Hurumende chaiyo iri kurwisawo nayo. Saka murairidzi haasi munhu anoinspire confidence kugeneration inotevera.
Muzvare Munoda Wafa vati varairidzi pamwe nevana vechikoro vakatarisana nenjodzi huru nekuti muzvikoro hamuna zvikwanisiro zvakakwana zvekuvadzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Vatiwo varairidzi vari kushushikanawo nedanho rehurumende rekumanikidza vashandi vayo kuti vabayiwe nhomba pasina kupiwa ruzivo rwakakwana pamusoro penyaya iyi. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti dingendira reWorld Teachers Day regore rino iro rinoti teachers as the heart of education recovery rinoratidza kukosha kwakaita varairidzi munyaya yedzidzo. Asi vati muZimbabwe varairidzi vazvi kukosheswa vachiti hurumende inongoita zano ndega panyaya dzinobata varairidzi munyika.
Tinoona varairidzi vachiwedzera kuiswa kure kure panyaya dzekugadzirwa kweeducation havasi kukonza kupa macritical decision mumaschools maticha achichemera kuti tinoda zvikwanisiro zvekushandisa kudzidzisa vana hurumende haisi kuteerera. Vachichemera kuti dai matipa zvikwanisiro zvekuti tivese tikwanisa kudzidzisa vana hurumende haisi kuteerera. Vachichema kuti tikawana umuhuru unokwana kuti tikwanise kushandawo overtime tichishingirira kuti vana vedu vabate hurumende haisi kuvateerera inoramba ichivapa kamuhuru kadoko doko kanoita kuti vararame vari munhapwa. Zvaita kuti varairidzi vaite kure kure vasuduruke zvakanyanya kuti kwaresu kusuwa umende ya kwanisa kumita ma application ya ayo ya kubadara varairizi.
Mutungamiri we Progressive Teachers Union of Zimbabwe vataka wafira zvou vatsinirawo kushishikana kwevadzidzisi munyika vachiti dzidzo yemunyika icharamba ichiondomoka kana hurumende ikasagadzirisa zvinhu nekukasika.
Kuva murayiridzi muZimbabwe ibasa ravakunetsa, ibasa rinotonetsa nokuti unokwanisa kungorohwa zvikuru senguva dzamaelection. Saka hatisi kuisa varayiridzi kana kuvapa role yavanofanira kunge vachiplaya musociety muZimbabwe. Nokuti hatisi kukosesa basa rourayiridzi. Mari haisi kukwana, murayiridzi munhu anototamburawo zvake, anotoonekwa sabeka. Saka izvozvo zvinhu zvinodzikisa basa romurayiridzi basa. Saka tiri kungoti kana tichida kuti tiende mberi mune rakanaka, ngatipei varayiridzi kodzero dzavo, vaite basa iri, vaprepare ramangwana revana vechikoro nokuvaka nyika mune zvakanaka, nokuti hapana nyika inovakisa kana vanhu vasina kuenda kuchikoro.
Hatina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvevashandi pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu vapaul mavhima sezvo vange vasingabatike panhare mbozha yavo. Mutauriri webazi redzidzo wepasi vataungana ndoro vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pamusoro pezvichemo zvevarayiridzi. Zuva reWorld Teachers Day rinocherechedzwa pasi rose musi wa5 Gumiguru gore rega rega, uye rakatanga kucherechedzwa mugore ra1994 mushure mekusainwa kwegwaro reRecommendation Concerning the Status of Teachers nesangano reUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO neInternational Labour Organization ILO mugore ra1966. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Msengi.
Vamwe vakuru vakuru muZimbabwe vanodomwa nePandora Papers sevanhu vari pamberi mukuita uori vachiburitsa mari kunze kwenyika, izvo zviri kupa kuti hurumende irasikirwe nemari yemitero pamari dziri kunze kwenyika idzi. Nunura Ijena anotipa nyaya inotevera.
Magwaro ePandora Papers ari kudoma muzvina bhizinisi raBilly Rattenberg, raMartin Rushkwaya pamwe nemakambani emasoja sevamwe vakuru vakuru vaiburitsa mari yakawandisa kunze kwenyika zvinofungidzirwa kuti hazvisi pamutemo. VaRushkwaya vanonzi vakaomba kambani yeGreat Gem Corp vakainyoresa muna 2010 kuSeychelles vachibatsirwa nekambani yemagweta yekuRussia. Mukuru wekambani iyi ndiva Gray Mashava, avo vanonzi vakasimudzirwa muchiuto nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa muna 2018 kuva Major General. Mapepa aya anoti VaRushkwaya vanenge vakaumba kambani iyi panguva iyo Zimbabwe yakaita chibvumirano nekambani yeChina yeAnjin, iyo yakapiwa mvumo yekuchera mangoda kwamarange. Nyanzvi munyaya dzemutemo Dr. Alex Magaisa vati nyaya yaburiswa iyi inoratidza uori hwatekeshera pasi rose kwete munyika ino chete. VaMagaisa vati kazhinji mari idzi dzinenge dzawanikwa zveuori asi dzofambiswa mumabhanga senzira yekudzichenesa.
Nyaya yePandora Papers inyaya inotaridza uori hwakatekeshera pasi rose, haikona muZimbabwe chete asi kune dzimwe nyika dzakawanda pasi rose. Asi kune dzimwe mariwo dzinogona kuve dzichibva muori wakaita secorruption. Saka pakufambiswa kunoita mari dzichienda kune dzimwe nyika kunenge kuri kugeza mari inonzi money laundering muchirungu, nokuti mari inenge yaita zvekubiwa imari inenge yakasviba. Asi kuti ichene inofambiswa nemabhanga akasiyana siyana pasi rose.
VaMagaisa vati zviri kuratidza kuti vane mari ava vanenge vachida kusabhadhara mitero uye zvinoshayisa budiriro munyika. VaMagaisa vati chinonyanya kurwadza ndechekuti vanhu vadomwa ava vane ushamwari nevanenge vachitonga, nekudaro kunyange vanhu vakachema sei hapana zvavanoitwa.
Munyika medu macho ivo vacho vari kuzviita vamuri kutaura vanenge vaine ushamwari nevanhu vari simba, kana kuti vanenge vari pacho nesimba saka hapana zvikuru zvinogona kunyanya kuitwa kwavari nyangwe dai vanhu vakachema chema kana zvikaburitswa seizvozvi inyaya dzinongotsvairwa dzongoenda pasi pekapeti onai kune vaya vanonzi mairushwaya vakabatwa vaine goridhe gore rakapfuura muna gumi guru matirimo muno iko zvino takutoita 12 months nyaya yavo haisati yapera iri kutoita kunge yatotonhora nekuti vanhu vari padhuze nevanhu vanotonga
nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nelabour and economic development research institute of zimbabwe vaprosper chitambara vati kuburiswa kwemari zvisiri pamutemo ndicho chikonzero chikuru chiri kuita kuti nyika zhinji muafrica dzive neurombo vachitambara vati mari ingadai ichitenga mishonga muzvipatara kuvaka madhamu kugadzira migwagwa pamwe nekudyarwa munyika iri kuendeswa kunyika dzakabudirira
nekuti mari ingadai iri kushandiswa mukuvaka mukugadzira maroads mukuvaka madhamu mukutenga mishonga nekuinvesta mumasocial protection muyeld mueducation zvinoreva kuti yakuchiburitswa ichiendeswa kunyika dzekunze nyika zvinezviri nyika dzakabudirira
vachitambara vati dambudziko iri rinonetsa kupedza sezvo vanozviita vachizivana nevanenge vaine masimba munyaya dzezvematongerwo enyika
vazhinji vanenge vachiita izvi vanhu vanenge vashanda nevanhu vanenge vaine masimba zvinoita kuti vanenge vari yatingati vachirungu politically connected saka kuti dambudziko rinenge richipera zvinotoda zvinenge zvichida lot of political will necommitment yekuunza mainstitutional reforms anosimbaradza nyaya dzemandelo ndarinyo idzodzo nyaya dzecorruption idzodzo but handizvo zvinogona kuitika nyore
mutauriri webato rinopikisa remdct vawitness dhuve vati senyika panofanirwa kuitwa ongororo yakazara kuti pave neumbo hunoita kuti vanhu ava vatongwe sezvo uori huri kudzosera nyika kumashure varotenberg vanonzi vane ushamwari hwakakomba navamunangagwa uye vashwaya vanonzi ihama yavamunangagwa studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravamunangagwa varotenberg navarushwaya apo taenda pamhepo ndakamirira studio 7 muchinoi ndini nunurai jena
bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nekuda kwecovid-19 uye vanhu makumi manomwe nevatanhatu vakawanikwa vaine denda iri nyika yose vashanu vavo vari vana vechikoro mudunhu remanicaland aka ndekekutanga mukati memwedzi ine chitsama kuti nyika inoshaya munhu anofa necovid-19 vanhu vakawanda vakarasikirwa neupenyu mumwedzi yachikumi nachikunguru yaive nguva yechando asi nyanzvi mune zveutano dziri kushushikana nekuderera kuri kuramba kuchiita uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba yekudzivirira denda iri nezuro wakare vanhu zviuru zvitanhatu nezana nemumwe kana kuti 6101 ndo chete vakabayiwa nhomba yekutanga nyika yose kuchitiwo vamwe zviuru gumi nemazana mashanu nemakumi maviri nevashanu kana kuti 10525 vachibayiwa nhomba yepiri nyika yose vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga nyika yose kubva zvatanga chirongwa ichi vakasvika pamamiriyoni matatu ane zviuru zana negumi nezvinomwe zvine mazana masere nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 3,117,895 vakanga vabayiwa nhomba yepiri sezvinokurudzirwa vakasvikawo pamamiriyoni maviri ane zviuru mazana matatu nemakumi maviri nezviviri zvine mazana masere nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 2,322,862 uwandu hwevanhu vafa necovid-19 hwakaramba huri pazviuru zvina nemazana matanhatu ane makumi maviri nevanomwe kana kuti 4,627 hurumende ine urongwa hwekunge yabaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kusvika panopera gore rino mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa panottingham trent university kubritain dr matthew nyashanu ava noti kuderera kweuwandu hwevanhu vari kuenda kunobayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 chinhu chinosuvisa sezvo veruzhinji vari kugona kuvarairwa nekuderera kwevanhu vari kufa kana kubatwa nedenda iri.
Zvinenge zviri zvinhu zvinofadza zvikuru kuti tiri kuona kuti vanhu vanenge vachishayika pamusaka pechirwere cheCOVID-19 vari kudzikira. Asi izvi zvinhu izvi hazvisi zvitsvaba kana tichitarisa mune zveutano. Chinogona kunge chichiitika pakuti vanhu vari kufa vanenge vachidzikira ndechekuti izvino taakuona kuti kuZimbabwe taakubva mumwaka wechando tichienda mumwaka uyo unenge uchipisa. Chimwezve chinogona kuti chinge chichiitika kuti vanhu vange vave vashoma vari kunge vachibatwa nechirwere ndechekuti vanhu vanogona kunge vachibatwa asi avo vari kubatwa vakambobayiwa. Zvimwezve zvinogona kunge zvichiitika izvozvo hatizvizive munyaya dzeutano ndezvekuti vanhu vanogona kunge vakusaenda kunoitwa tinoti testing kana kuvhenekwa chirwere cheCOVID-19. Naizvozvo vanhu vanenge vakatapukirwa nechirwere cheCOVID-19 vanogona kunge vari vashoma.
Tiri kuona kudererawo kwehwando hwevanhu vari kuenda kunobayiwa nhomba. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya?
Izvozvo tinowanza kuzviwana zvikuru sei patinenge taakupinda mumwaka idzo dzinenge dzichidziya dzinoita kuti vanhu vanobatwa nechirwere vange vari vashoma. Vanhuwo vanenge vafunga kuti chirwere ichi chapera asi kwete. Chirwere cheCOVID-19 chinenge chisina kupera uyezve unoona vamwe vanhu vakuti iye zvino hakuna munhu ari kufa saka inini handichaendi kunobayiwa. Kwete, unogona kungobatwa nacho even kuchipisa chikakukanganisa chirwere cheCOVID-19. Saka tinoona kuti vanhu vanogona kunge vakurega kuenda kunobayiwa nekuona kuti hakusisina vanhu varikurwara nechirwere vakawanda uyezve ndufu dziya dzatainzwa mazuva apera dzinenge dzadzikira. Saka vanhu vanogona kurivara vakufunga kuti kwete chirwere chapera.
Saka zvii zvinofanira kuitwa Dr. Nyashanu kuti vanhu varambe vachienda kunobayiwa nhomba pamwe nekuvhenekwa kuonekwa kuti vane COVID-19 here kana kuti kwete?
Bazi reutano rinenge richifanira kunge richikurudzira kuti vanhu vaende kunobayiwa, vanhu vaende kunotestwa nekuti hazvireve kuti chirwere chapera.
Nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa paNottingham Trent University kuBritain, Dr. Matthew Nyashanu vari parunare kuBritain kwakare neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kwasara mashondo mashoma musangano wegore rino unotarisa kushanduka kuri kuita mamiriro ekunze weUnited Nations Climate Change Conference. Vakuru vezvitendero vari kukurudzira kuti patorwe matanho akasimba ekuchengetedza zvakatipoteredza. Vakuru vakuru ava vakaungana nezuro pamusangano waikokerwa nemuzinda weVatican. Gurukota rinoona nezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken vari muParis kuFrance, uko vari kuita musangano nevakuru vakuru muhurumende yenyika iyi vachiedza kugadzirisa ukama hwenyika mbiri idzi. Izvo zvinotevera kusavirirana kuri pakati peFrance neAmerica zvichitevera chibvumirano chekuchengetedzwa nekugadzikana kwenyika chakanyoreranwa pakati peAmerica, Britain neAustralia icho chisina kufadza France. VaBlinken vatanga nekusangana negurukota rezvekunze kweFrance vaJean-Yves Le Drian. Zimbabwe dhora remunyika kwave kukonzera kugedageda kwemeno muhurumende sezvo mitengo yezvinhu yatanga kukwira zvakanyanya zvichirwa kuti zvinogona kukonzera kusagadzikana. Izvi zvapa kuti hurumende itore matanho akaoma ekusunga vanofungidzirwa kuti vari kutenga nekutengesa mari pamukoto. Blessing Zulu, Studio 7, anotipa nyaya inotevera.
Pamukoto dora remunyika riri kutengeswa nemari inosvika zana nemakumi manomwe emadhora zvichienzaniswa nemari yekuamerica kana kuti 1:170 kunyange hazvo pamusika weRBZ foreign currency auction riri kutengeswa nemari inosvika makumi masere nemanomwe kana kuti 1:87 kuedza kugadzirisa dambudziko iri Reserve Bank of Zimbabwe yakaburitsa mazita evanhu nemakambani anonzi ari kutengesa mari pamukoto uye kuvimbisa kuvaranga zvakaomarara asi vaimbova gurukota rezveupfumi vari mutevedzeri wemutungamiri webato MDC Alliance vatendai biti vanoti Zimbabwe iri mudambudziko rimwe chete nenyika yeVenezuela iyo yakabvisa mazero matanhatu pamari yayo vhiki rino nekuti yainge yashaya simba sezvaiitawo dhora remuZimbabwe kuma 2007
Venezuela inyika yakapfuma zvinotyisa inyika ine oil and it is the biggest oil producer to Latin America kwese. Asino kuti yatongwa zvakare nemhara patsetsetse zvisina hanya nevanhu. Venezuela currency yatona, Zimbabwe is followed suit. In 2019 Zimbabwe right now is in second chete to Venezuela.
Vabiti vati matano ari kutorwa nehurumende kuuraya nhunzi iri pahuma yasawira nedemo.
Nyaya yeikonomi haito zvezvibhakira. Gore riya paina vamugabe. Takaona vana Godwood Masimirembwa nana Mpofari Minister of Trade Masimirembwa achirana yainzi Prices Commission vachisunga vanhu nekutora zvinhu mastore evanhu zvichinzi muri kudhurisa zvinhu asi inflation yakatokwira ikatoenda pa 500 billion percent saka ikonomi haisi zvibhakera toziva kuti ZANU PF ine shave remangoromero hakuna ipapa imwe nyika pano pasi yakaita involuntarily dollarized yakaregera mari yayo yakasema mari yayo inokwanisa kunodya marutsi ayo saka mazimbabwe haapa akanodya marutsi ayo achidzokera pazimbabwe dollar achangoramba achingoda US dollar uru rand ndorinoprotekta vali
ko dai guru kuti vabiti vari panyanga vaigadzirisa sei dambudziko rapinda mumusha iri
isu kana tiri veMDC hatidi kuriona dollar iroro isitongotaura kuti ngatidzokerei kuregime yemultiple currency kana mati ini change inonetsa tichadawo Zimbabwe dollar rikutishande sechange zvoreva kuti isi veMDC tinenge taakufloata dollar riya kuriregera richingorembera rozongowana value yaro
mashoko avabiti atsinirwa nemukuru wesangano reAfrica CEO Roundtable vaozobina avo vati
auction yakagadzirwa nehurumende ine rate yakangomira kuti indikiti demand auction iri kuramba ichikwira vanhu vari kuita mabasa avo vari kuda mari yekunze kuti vatenge zvinhu kunze vari kuramba vachiwanda nekuti nyika iri kuita basa rekutenga zvinhu zvekunze mune zvinhu zvose zvatinoita muno handioni mumwe nemumwe wedu muno muZimbabwe ane tumari tudoko doko vachienda pamusika wekunze vakomana vanomira mumakona nemigwagwa vachitenga nekutengesa mari zvinoita kuti rate dzayamba ichidonha zvairi kuita kune vane homwe hombe hurumende ngaitsvagisise chaizvo mukati nevanhu vane homwe dzakadzika ndo vane maredzi ari kufamba
asi imwe nyanzvi munyaya dzezvemabhanga uye vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Mponda vanoti zviri kuitwa nehurumende zvinoshanda
zvekuti vanhu vari kupesvedzera musika womutema weblack market vasungwe ndizvo chaizvo zvinofanira kunge zvichiitika this is a long overdue move. Vanhu ivava vaifanira kunge vachigara vachitongosungwa nekuti imhosva yavanenge vachipara.
Vaenderawo mberi vachiti
tinofanira kuramba takasimbarara kuita local production. Fanike zvatakaita kuwit toenda futi kuchibage ndizvozvo zvatakaita ku
gavana weRBZ Dr. John Mangudya vakavimbisawo kuti vachabhadhara mari inodarika mamiriyoni mazana maviri kune makambani akabudirira kuwana mari iri kutengeswa pamusika uri pamutemo weRBZ foreign currency auction asi vamangudya vave nemwedzi yakawanda vachivimbisa kuita izvi zvinonzi nevemabhizimisi zvave kuvamanikidza kuenda kunotenga mari pamukoto ndakamirira studio 7 muwashington dc ini Blessing Zulu
dare repamusoro-soro munyika reconstitutional court nhasi rarasa chikumbiro chakasviswa kudare iri nevakakwikwidza vakamirira MDC Alliance musarudzo yemumiriri wechegutu west muparamende vagift konjana chekuti kusarudzwa kwakaitwa vadexter nduna senhengo inomirira chegutu west muparamende kusendekwe parutivi thomas chiripasi anotipa nyaya iyi Dare iri rati vakonjana vananyaya neuremu wekuti vanduna vanzi havana kusarudzwa zviri pamutemo kuve mumiriri wechegutu wesimuparamende. Vakonjana vakakwidza nyaya iyi kumatare vachiti komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ZEC yakakanganisa payakazivisa veruzhinji kuti vanduna ndivo vakanga vakunda musarudzo, kunyange hazvo vakonjana vakanga vakunda musarudzo idzi. Paakambonzwikwa nyaya iyi matare akaita sedare reHigh Court neSupreme Court, magweta eZEC akabvuma kuti komisheni iyi yakakanganisa payakazivisa kuti vanduna ndivo vakanga vakunda musarudzo. Pakatariswa zvakabuda musarudzo zvairadza kuti vakonjana ndivo vakakunda musarudzo idzi. Vatongi vedare reConstitutional Court vati vakonjana havana kodzero dziri mubumbiro remutemo dzakatyorwa, saka nokudaro nyaya yavo haina uremu hwekuti inzwikwe nedare iri, izvo zvatsinirwa negweta ravo vaMoses Nkomo.
Dare ratiro panyaya yakanga iri pamberi peSupreme Court hapana inganzi constitutional issue yakaitwa determination kana kuti yakatongwa ne Supreme Court, saka vati hapana chikonzero chokuti nyaya iende ku constitutional court. Pamaonero edare, nyaya dzinofanira kuitwa appeal ku constitutional court dzinofanira kunge dzasimudza nyaya dziri constitutional padare riri pasi. Pane nyaya ino izvi zvinoreva kuti padare rekusupreme court panofanira kunge pakaiswa nyaya ine chekuita nekodzero dziri mubumbiro remutemo reconstitution.
Mutauriri weMDCT vaWitness Dube vati havana kufara nemutongo watorwa nedare.
Isusu sebato tashungurudzika zvikuru nemutongo weconstitutional court uyu, nekuti tanga takatarisira kuti kubvuma kwakaita ZEC kuti yakapa maresults asiri panyaya yavakonjana, izvozvo zvega zvaifanira kuti zvinge zvichipa gwara rekuti vakonjana vange vachipuhwa nzvimbo iyoyo semumiririri wedare reparamenda.
Asi vanduna vati vafara zvikuru nemutongo watorwa nedare uyu.
Kusakumbira kuvhugwa kwemaV11 muresidue material ranga riri donzo ravo rekuti vangoienda nezviroto zvavo kukoti vachinoti aiwa inini ndakabiridzigwa, inini handina munhu wandakabiridzira.
Vakonjana vatiwo havasi kufara kuti vagari vemuchegutu West vari kumirirwa nemunhu wavasina kusarudza. Mutongo watorwa nedare uyu unoreva kuti vanduna vacharamba vari mumiriri wechegutu wesimuparamende sezvo vakonjana vasisina kumwe kwekuenda kuti nyaya yavo inzwikwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Kwazwai vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasimanheru na8pm. Muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yekupararira kwedenda recoronavirus muzvikoro. Tiri kutarisawo zuva reWorld Teachers a Day, iro rinocherechedzwa musi wa5 Bvumiguru gore roga roga. Mune Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi. Muineni Mike Hove nhasimanheru na8pm.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6am muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Connection na 8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Varayiridzi munyika vanocherechedza zuva reWorld Teachers Day vachinyunyuta pamusoro pemaitiro ehurumende ekuita zano ndega. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzotaura pamusoro pevanhu vari kuburitswa nePandora Papers vachipomerwa kuita uori hwekuburitsa mari kunze kwenyika. Dare reConstitutional Court rinorasa nyaya yavagift konjana vekuchegutu West. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.